Manera kana kamuri yeZimbabwe ino iStudio 7
tichitefenyura tiri muWashington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manero akanaka vateereri, tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wesvondo mbudzi 10, 2024. Makateerera kuStudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvinoi zviri muchirongwa chedu chanhasi. Sadiki yoronga kuita musangano wekuzeya sarudzo dzeMozambique, Botswana neNamibia panguva iyo muMozambique muine mhirizhonga yekuramba kutambira zvakabuda musarudzo. Kanzuru yeHarare yoshoropodzwa nekuputsa dzimba dzainoti dzakavakwa zviri kunze kwemutemo mumusha weRidgeview muHarare. Vatsigiri venhabvu munyika vokurudzirana kunotsigira chikwata cheZimbabwe Warriors pamutambo wacho neKenya uri kuLimpopo mumakundano eAfcon 2025. Indiwe mimwe emisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Hurumende yakazivisa kuti Sadhiki iri kuronga kuita musangano muHarare musi wa16 mbudzi wekuzeya nyaya yesarudzo dzemuMozambique. Izvi zviri kuuya panguva iyo munyika iyi muine mhirizhonga inotyisa yakonzerwa nekuramba kutambirwa kwezvakabuda musarudzo nevanopikisa, avo vari kuti sarudzo idzi dzakabirwa zvemhando yepamusorosoro. Vakakunda musarudzo idzi ndava Daniel Francisco Chapo vebato reFrelimo. Vanopikisa vari kutungamirwa nava Venancio Mondlane ndo vari kuramba kutambira zvakabuda musarudzo. Musangano uyu unonzi uchakurukurawo nezvesarudzo dzakaitwa muBotswana uye dzichaitwa muNamibia. Vamunangagwa ndiwo sachigaro weSadik, asi vanopikisa muMozambique vanoti Zimbabwe yakabatsira mukubiridzirwa kwesarudzo idzi vachiti zvimwe zvizvarwa zveZimbabwe zvakanovhota musarudzo dzemuMozambique. Asi Zimbabwe iri kuramba mashoko aya. South Africa nekune rimwe divi inonzi yakatotanga kare kuedza kuyananisa, uye vamondlane avanoti pane vari kuda kuvauraya vanonzi vakatopotera muSouth Africa. Mukuzeya nezvenyaya iyi tabata vanoongorora zvematongerwo enyika vachitungamira sangano reCoalition for Market and Liberal Solutions, Komaliso, vari Joyce Ngwenya.
Ayo vakai chokwadi kuti zvizvarwa zveMozambique vari vakavhota, vari kutivo vakavhotera vamondlane, havana kuhwina. Saka ndo chinhano chatatirichiya gore ra2018 pakaitika bongozozo, vanhu vachirwisana mumastreets vamwe vachipfurwa nepfuti. Saka ndoona sekuti zvatoita zvatonaka kuti vamunangagwa ndo sachigaro veSadik. Saka vane experience nenhoroondo yokuziva zvokuita kana mapato achiidzana naro. Saka ndoona chiri chinhu chakanaka chaizvo kuti paitika musangano.
Zvii zvingatarisirwa kukurukurwa kumusangano uyu vangwenya?
Musangano uyu hausiro musangano kuti vange vachitaura vamondlane kuti aiwa makaziviwa musanetsa kana kuendesa masoja sezvatiri kunzwa, asi musangano kuyananisa, musangano wekuti dei zvai zvaigona sarudzo weitwa zvekare kana kuti mavhots overengwa zvekare kuitira kuti vari kugunununa kuve nechokwadi chokuti zveshuwa vakahwina kana kuti vakadyiwa. Saka ndoona sokuti chinhu chakanaka chaizvo kuti kuitwe musangano, asi usaita musangano wokusora vamondlane, ngauite musangano wokuyananisa nekugadziridza nyaya dzacho dzesarudzo.
Tinonzwa kuti South Africa inenge yatotanga kuedza kuyananisa. Munozoona here basa richazenge richiitwa neSadik riine chiremera kana nyika yakaita seSouth Africa ichinge yatanga kuita izvi kunze kweSadik?
Aiwa, atingati zvirutwa neSouth Africa zviri kunzi kweSADC, nokuti South Africa inhengo yakakosha mugungano reSADC. Saka kana vachiita vari kuita zvinofambirana nemafungirwo anoitwa nenhengo. Asi sezvatamborwa kuti aiwa, kuedza kupindira kunyaya dziyadziya chinhu chakanaka, nokuti tinoziva kuti mabhodha akabatana. Asi ngakuendwe kuchinzi kana munhu achidza naro kuti ndini ndakahwina, pane chaanoziva kuti chakaitika akahwina. Saka ngavaende vachinobatsira vachiyananisawo ichokwadi. Kana nyaya ikapindwa neSouth Africa, zvinoreva kuti yatokora moto. Saka aiwa, basa rakanaka, ngakuitwe imwe sarudzo kana kuti mavotes ngaavhurwe, poverengwa nhengo dzeSADC dzakazvimirira dziripo, dzoita uchapupu hwokuti vamondlani vakahwina kana kuti vakadliwa.
Munoona here Zimbabwe iri mutongi gava akanaka panyaya iyo yeMozambique? Tichiona kuti vanopikisa Mozambique vari kupomera mhosva zvizvarwa zveZimbabwe kuti zvakavhotawo musarudzo iyoyo zvichitsigira Frelimo.
Zimbabwe iri kupomerwa mhosva yekuvhiringa nokukanganisa sarudzo dzenyika dzakatitenderedza, vana Botswana, Namibia, Zambia, Mozambique. Saka nemukurumbira watinawo Zimbabwe yokutadza kugadziridza nyaya dzesarudzo nokubiridzira nekuponda vanhu vasina mhosva vachisungwa, Zimbabwe haingaite mutongi gava ane chiremera munyaya yeMozambique. Saka dezvazvagona kuti South Africa kana kuti Botswana inge iye iri kutongamira munyaya dzacho, nokuti isu ruvara rwedu harifarirwi mukutonga nyaya dzesarudzo munharaunda dzino idzi.
Ava vanga vari vanoongorora zvematongerwo enyika vachitungamira sangano reCoalition for Market and Liberal Solutions Komaliso Zimbabwe, vari Joyce Ngwenya vari parunhare muHarare neStudio 7. Kanzuru yeHarare iri kushoropodzwa nevakawanda nedanho rainonzi yakatora nemusi wechina rekuputsa dzimba dzinonzi dzakavakwa zviri kunze kwemutemo mumusha weRidgeview muBelvedere muHarare. Vamwe vagari vemumusha uyu vanoti kanzuru inogona kunge yakaputsa dzimba dzinodarika 20. Izvi zviri kuuya hazvo kunyange pachinzi pane mutongo wakabva kumatare edzimhosva uchimisa makanzuru nehurumende kuputsa dzimba. Studio 7 yaedza kubata mutauriri wekanzuru yeHarare waStanley Gama, asi vanga vasati vapindura mivhunzo yedu yatavatumira tisati taenda pamhepo. Asi mumashoko kuvatori venhau, kanzuru yeHarare yakazivisa nemusi wechina kuti dzimba idzi dzakanga dzakavakwa pachishandiswa magwaro ekunyepa ekuti vanhu vakatengesa nzvimbo vakapiwa nehurumende. Kanzuri inoti dzimba idzi dzakamboparadzwa gore rapera, asi vagari vakazokurudzirwa zvakare nembavha dzakavatengesera nzvimbo dzekuvakira idzi, vakavaka zvakare dzimba dzavo. Mukuziya nezvenyaya iyi, tabata mukuru werimwe sangano rinomirira vagari vemuHarare reHarare Residence Trust, vaPrecious Shumba.
Ichokwadi, kune dzimba dzakaputswa. Dzimba dzakaputswa dzakanga dzakavakwa zviri kunze kwemutemo kana kanzuru ichitarisa nyaya dzekufambiswa kwemapepa pasi pemutemo weCitizens Council Act, pasi pemutemo weRegional Town and Country Planning Act. Tichitaurawo nevekanzuru vanoti mugore ra2019 chaiko pakanyanya kutanga kutengeswa masebi, vakamboshanyira nzvimbo iyoyo kune vanhu vaitenga dzimba kune maland barons ari ikoko, vachivayambira kuti munoedzwa hazvizi pamutemo zvamuri kuita. Asi maland barons aya aitotenderera achiudza vanhu ava kuti vane chekuita nekanzuru, izvi zvese zviri above board. Saka vanhu vakatoisa mari dzavo, saka nzvimbo yakazopwanywa. Kanzuru yakawana macourt orders anoitendera pamutemo. Ndochitiko chakaitika chinosuwisa neimwe nzira kuti vanhu vari kupwanyira panguva yatakupinda munguva yekunaya kwemvura, uye kuti vanhu ava vanga vatofunga kuti vatogarako zvachose.
Tinoonawo kuti chiitiko ichi chiri kuuya panguva yatinonzwa kuti matare edzimhosva akamisa kuputswa kwedzimba nemakanzuro kana nehurumende. Chii chazoita kuti zvienderere mberi kana paine mutongo uyu vashumba?
Zvinoitika panyaya dzevanhu vanowaka zviri kunze kwemutemo ndechekuti maland barons neiwane huori mumakanzuru nekuhurumende kana vachinge vari kusvasvamhira kutora nzvimbo dzakaita semawetland matoro edu aya kana vachitora dzinzvimbo dzakasiyirwa kuyawa kwazvikoro kana makliniki munzvimbo dzinogara veruzhinji umo vanotengesa matengi vachiziva kuti kune section 74 iri muconstitution inoti munhu haafanirwi kuzobviswa nechisimba kana kupwanyirwa chivakwa chake kana pasina court order. Saka izvozvo vanozvinzwisisa kuti zvinotora nguva yakareba. Saka nguva zhinji maland barons kana achinge atora mari kune vari kutambudzika vari kuda pekugara maland barons anoudza vanhu kuti wawake nechimbi chimbi. Saka tinoona kuti nyangwe wekanzuru wakada kunge vachitaura vamwe vemaland barons ava vanenge vaine ukama hwakanyanyisa nevari muhurumende kunational government nebato riri kutonga. Saka kana vachinge vachingozivikanwa zvakadaro vemakanzuru pamwe pacho vanodzoka mumashure vachitya kuti vanogona kuzokarekanisirwa mabasa avo.
Tinonzwa vamwe vane dzimba dzakapwanywa vachiti vanga vachibhadhara mitero kukanzuru, ichokwadi here ichi kana vachizopunisirwa dzimba?
Izvozvo zvekuti vange vachibhadhara kukanzuro mazhinji acho mashoko anotaurwa nevanhu vanenge vari kuda kuzvichenesa. Chinhu chikuru ndechekuti vanofanirwa kunge vachitibudisirawo pachena kuti iye nzvimbo yavakange vachigara vakamboiwana sei, vakange vari pahousing waiting list here, vakasarudzwawo nenzira ipi, vakabhadhara mari kunani.
Ava vanga vari mukuru werimwe sangano rinomirira vagari vemuHarare reHarare Residence Trust vaPrecious Shumba vari parunare muHarare neStudio 7. Vateereri, tinokukurudzirai kuti mutevere WhatsApp channel yedu yeVOA Shona patinokupai nhau dzinenge dzichangoburwa. Mukavhura WhatsApp dzvanyai pakanzi updates pasi kuruboshwe motsvaga VOA Shona modzvanya pakanzi follow. Apa hapadiwe link asi mukaenda paFacebook page yedu tinoisa link. Iye zvino tochienda kuchirongwa chinotarisa zviri kusangana nevechidiki muupenyu hwavo kana kuti Youth Forum muchichipiwa naTaboka Ncube weStudio 7.
Tinokugamuchirai kuchirongwa chevechidiki chesondo rega rega chamunopiwa neni Taboka Ncube ndiri muWashington DC. Nasi taita urombo rakanaka tine hurukuro navakuda pejana vari pamwe chete navaClayton Konese nezvesarudzo yemutungamiri wemuAmerica. Ngatinzwei vapejana avo vanotsigira vaTrump vachitsanangura.
Sevechidiki tine mufaro mukuru nekubudirira kwavaDonald Trump musarudzo dzakaitika musi wechipiri. Tiri kufara nekuti zvinorongwa navaTrump zvakanakira nyika yeAmerica, zvakanakirawo pasi rose.
Makatarisira kuti mitemo kana mapolicies avaTrump achabatsira sei vechidiki muno muAmerica?
Chekutanga inyaya yekuti vechidiki vanoda mabasa. Saka tinotarisira kuti vaTrump semuzvina bhizimusi uyezve semunhu anoita zvine zveupfumi, vatingati investor muchirungu, vanonzwisisa kuti upfumi hwenyika hunovandudzwa sei. Vanozvinzwisisa futi kuti ndezvipi zvavanofanira kuita kuti munyika munge muine mabasa. Pedzezvo vanonzwisisa futi kuti ndezvipi zvinofanira kuitwa kuti mabasa iwayo anga ari mabasa anobhadhara mari dzinokwana kuti vanhu vange vachizviriritirawo nekuriritira mhuri dzavo, vanhu vange vachidya vachiguta vachikwanisa kubhadhara zvinofanira kubhadharwa, nekutenga chikafu, nekuronga upenyu hwavo vachironga ramangwana ravo. So kana takatarisa vechidiki vari kubva muzvikoro kana kuti vachiri kutanga mabasa, vane ramangwana rakareba rakavatarisa. So tinenge tichiona kuti munhu wechidiki ane zvakawanda zvaanotarisira kuti achada kuita muupenyu hwake. Panguva idzodzo panoda kuti ikonomi kana kuti upfumi hwenyika hunge hwakasimba.
Tataura zvekare navaClayton Gonese, avo vanotsigira mutevedzeri wemutungamiri wenyika amai Kamala Harris.
Ndinoona sekuti zvabuda musarudzo dzeAmerica zvinoratidza kuti vagari veAmerica havasi kufara nehurumende yava Joe Biden. Inova iyo Madam Kamala Harris varivo mutevedzeri wemutungamiriri wenyika. Asi chikurukuru ndechekuti zvimwe zvese zvingataurwa, asi vanhu vemuAmerica pachinhano chavari yezvino havana chivimbo chekuti munhukadzi anogona kuendesa nyika yavo mberi, zvikuru sei ari munhukadzi wechitema.
Makatarisira kuti mitemo kana kuti mapolicies avaTrump achabatsira sei vechidiki muno muAmerica?
Handina chikuru chandinoona mapolicies kana kuti mitemo yavaTrump ichibatsira vechidiki, nekuti mukatarisisa pavaitsvaga rutsigiro vanga vasinganyotaura nezvevechidiki. Ndosaka muchiona kuti chero mukatarisa tsvagurudzo dzaiitwa nevanotsvaga zvinoratidza kuti vechidiki vari muboka reGen Z kubva pa18 kusvika pa27 vazhinji vavo havana kuvhotera vaDonald Trump, sezvo vachiziva kuti vaDonald Trump havana chavakanyanya kutseketudza kuti vachange vachibatsira vechidiki kana vapinda. Asi tinoziva kuti vakavimbisa havo kuti vachange vachidzikisa mitero kana kuti matekisi anobhadharwa, saka pamwe ndo zvimwe zvichabatsira vechidiki.
Kwanhasi togumira pano manzwa hurukuro yataita navakuda Bhejane pamwe chete navaClayton Gonese nezvesarudzo yemutungamiri wemuAmerica. Tinokutendai vateereri kunge mange muinesu muchirongwa chedu chanhasi. Tinokupai zvekare chimwe chirongwa chevechidiki sondo rinouya. Ini ndiri Tabuka Ncube ndiri muWashington DC.
Tinotenda Tabuka nekutipa chirongwa chevechidiki. Iye zvinotoenda kuna Evans Zininga achitipa chirongwa chenyaya dzechitendero kana kuti religious forum.
Yesu simba rangu, muri
simba rangu, muri simba rangu, munondipa simba.
Ndinokuchingamidzai vateereri kuchirongwa chechitendero chatinokupai svondo rega rega kuno kustudio 7. Ini ndini Evans Zininga. Nhasi tina mufundisi Richard Moyo vari kuSouth Africa vachagoverana nesu shoko rinonangana nekereke nezvematongerwo enyika. Munoziva tiri kubuda mumasvondo atanga tiri musarudzo, kaona kuBotswana kuchiitwa sarudzo mazuva apera, muno muAmerica dzakatoperawo zuro unouno. Iro shoko ramwari rinomboti kudii pamusoro pesarudzo, pamusoro pevatongi, pamusoro pezvematongerwo enyika? Mufundisi Moyo, sanganai nevateereri.
Haleluya, haleluya, haleluya. Regai ndikukwasei mose muzita raJesu Kristu weNazareta mukati mesvondo yanhasi. Sekereke, kereke inokwana papi? Kereke inopinda papi? Kereke yakabata zvose. Kereke yakafana nenheyo yakatewa pasi rino rose. Kereke foundation. Saka vatungamiriri kana vachibata vasina Jehovha, hakuna chinhu chingagona kuitika. Sezvitora shoko raJehovha Mwari, kubhuku yamapisarima 127 inotaura kuti kunze kwaJehovha hakuna chingaitwa. Kana Jehovha asingavaki imba, vavaki vayo vanobata pasina. Kana Jehovha asingachengeti guta, murindi unorinda pasina. Kana Jehovha asingavaki guta, vabati vayo havana chavangagona kuita. Kana vatungamiri kana Mwari vasipo, hakuna chimwe chavangaita. Saka kereke yakakosha, nokuti kereke ndiwo mavambo ezvose. Hakuna chinhu chinoitwa pasina Mwari. Ndosaka muchiona poga poga panotorwa mhiko navatungamiri vose, unoona vachisimudza ruoko vachiti help me God, kududzira kuti Mwari ndi Mwari wakakosha pasino rose. Hama dzangu, kereke yakakosha, kunoti kereke ndiwo mavambo. Takatarisa rudzikitwa mukati menyika yeAmerica. America inyika hombe ina vanhu vakawanda. America iri nyikazve yakatariswa nepasi rose, yakafana nenyika inobata zvepasi rose nokubatsira pano kutonga zvepasi rose. Saka America yakatariswa uye futi nemarudzi ose pasi rose enyika dzari kuvhota. Zvakafana kuna zvirevo chapter 8 paverse 15 eskiti inotaura kuti madzimambo anobata vusheneni, vatungamiri vanotungamira neni, vatongi vanotonga neni. Kane kumajere ndizvozvo poga poga munhu achinyapa umbo wake anonisimudza ruoko woti help me God kuti Mwari ndi Mwari vakanaka saka Mwari vari kumusoro kudenga ndi Mwari vakanaka vakatendeka ndo zvimwe chetezo tikaverengazve kuna Samueri kutanga pa chapter 8 pa verse 5 kunonzi vanhu vakaenda kuna Samueri vakati akuda mambo kuti mukati menyika yeAmerica vanhu vari kuda umwe mutungamiriri saka hama dzangu tinoziva kuti kereke yakakosha kereke ndozvo ndosaka maiona imimi kuti pamanguva yana mambo Nebukadnezari vairota ziroto zvavairota asi vaitotsvaga vanhu vaMwari vachivadudzira kuzvinorevei ndosaka makaona mambo akamborota muti aenda kure asi kwakazotemwa akadudza kuti mambo umambo hwainjobva kwamuri asi mutazowanazve saka kuti kereke inobata pose hapana paisingakwani nokuti zvose zvakatangwa naJehovha Mwari kare nakare kwaiva nemadzimambo kusati kwaane kwaane mapuresidendi kuti madzimambo aiterera aifamba nevanhu vaMwari vaiudzwa zvokuita asi madzimambo akanga asinga teri aigona kuti achangotanga kutungamirira vaigona kuteerera mitemo yamadzimai yana maivo kwavo karopesa vaurasvika saka kereke hama dzangu yakakosha inobata zvose nekuti Mwari ndi Mwari wazvose Mwari ndi Mwari wepasino kana pasina Jehovha Mwari hapana chinhu chingaitika saka regai ndinamate musarenyu Mwari wekumusoro kudenga baba ndinonyengetera nokunamata panguva dzino baba hedzinoisa rudzi dzemukati menyika yeAmerica zvasvika Tadai Mwari kumusoro kudenga baba pakamira amai Kamala Harris nava Donald Trump baba kumusoro kudenga vamwe vachasarudza kurudyi vamwe vachasarudza kuruboshwe asi Jehovha imi baba ndimunozi vachatungamira saka mweya mutsveni waMwari kuti baba tungamira ipindai mukati menyika yeAmerica mwana komana waDavid toona kuti vamwe vakadovhota asi Mwari kudenga chasaisa America senyika yakatariswa nepasi rose kuita kwai kosi tinokumbira kuti mweya mutsveni ugone kutungamira nokuti Jehovha Mwari wekudenga muri mutsveni ishira nyengitira nokunamata muri Mwari vekumusoro kudenga imi baba Nestarenyu rinoshamisa tarinoera sezvatakamboona pakugadzwa kamambo chaos taiona sokurishandiswa ipapo saka ukuru hweJehovha ngaone kumukati menyika yeAmerica kuti amwe amen.
Aiwa kwanhasi ndatichigumira ipano tinokutendai zvikuru mufundisi neshoko ramatipa vateereri nemiwo ndokutendai zvikuru kunge mange munesu muchirongwa chedu chanhasi ivai nesu zvakare svondo rinouya anokuoneka ine mufaro ndini Evans Zininga ndiri muWashington DC.
Tinotenda Evans, tunodawo kupa kutenda kuchikwata cheChrist Like Choir chine kambo Jesu isimba rangu katinoshandisa muchirongwa chino. Teererai zvakare svondo rinouya apo tichakupai chimwe chirongwa. Naudze mitambo. Vatsigiri vemutambo wenhabvu munyika vari kuita chipatapata kuunganidzana kuti vaone kuti vangaende muuzhinji wavo here kuSouth Africa kunokuza chikwata chavo cheWarriors mumutambo wacho wakakoshesesa neKenya uri kune chishanu 15 mwedzi uno munzira yacho yekuenda kumafinari emakwikwi eAfcon 2025 ayo achatambirwa kuMorocco. Mutambo wechishanu uyu uri kutambirwa munhandare yePeter Mokaba kuPolokwane. Michael Kariati anotitaurira kuti urongwa uhu hwakamira sei.
Mutevedzeri wemutungamiriri wesangano revatsigiri venhabvu reZimbabwe National Soccer Supporters Association vaAdomsi Mukwasi vanoti vari kuronga kusimudza mabhazi kubva muZimbabwe achatakura avo vachakwanisa kuenda kunoona nekutsigira chikwata chenyika mumutambo wacho wakakosha kwazvo uyu.
Tine mabhazi atiri kutaura nawo atinofanira kusangana nawo akaita serinonzi Tamuka iro rafamba nezvo nguva yakatirebei patachiyambuka tichienda kumabhora saka tikuronga kuti tisangane nebhazi iroro tikwanise kuenda takawanda panzvimbo imwe chete sokuti paPolokwane padhuze.
Vanoti chinangwa chavo ndechekuti vatsigiri veWarriors vasvike muSouth Africa zuva remutambo uyu vachibva vadzoka paunongopera kuitira kuti vanhu vasashandise mari dzakawandisa parwendo urwu. Munyori mukuru wekumahofisi eZifa Muzvare Yvonne Manwa vanoti havanei nechekuita neurongwa uhwu nekuti ZNSSA isangano rakazvimirira rega asi vari kupa rutsigiro rwavo rwese muurongwa hwakanaka kudai. Muzvare Manwa vanoti vakabvumirana kuti mutambo uyu uende kupolokwane mudunhu reLimpopo uchibva kunhandare yeOrlando kuJohannesburg kuitira kuti uve pedyo neavo vachabva kuZimbabwe. Nengo yesangano iri vaProsper Maguka vanoti vachange variko kuSouth Africa uko vanoti vanoona Zimbabwe ichikunda.
Kuona zvakanaka ende tondiriko tichisapota Zimbabwe musoitamba neKenya kuSouth Africa ende Zimbabwe must irikutohwina.
Mukuru weWarriors Friends Club vatendai zvakata vari kukurudzira ruzhinji rweZimbabwe runogara mupolokwane nenzvimbo dzakakomberedza kuti ruende kunotsigira chikwata chenyika ichi, vachiti izvi zvinobatsira Zimbabwe kuti ikwanise kukunda kana kuita mangange zvawo.
It's either a draw or a win. A loser, fungo tinotarisa kuda nokuti vakomana vekwedu rwendo runovakaipa. Saka vanhu vekupolokwani, Petersburg, Messina, Gwanda, vese ngavauye neuwandu hwavo, bhora reZimbabwe neKenya.
VaJakata vanoti sangano ravo riri kurongawo mabhazi achasimuka muZimbabwe kuenda kuSouth Africa, vachiti pari zvino mabhazi matatu atozara. Asi mutsigiri wenhabvu ane mukurumbira vaChris Romario Musekiwa vanoti vari kukurudzira ruzhinji rwese rweZimbabwe runogara muSouth Africa kuti runofanirawo kuenda kunhandare kuzobatsira maWarriors kukunda, kwete vari mupolokwane chete.
Watsigiri wese weZimbabwe anogara muSouth Africa, tinodada nemi nekuti panotamba Zimbabwe munouya neuwandu wenyu wakanyanya. Tiri kuti wese weZimbabwe, even ari kunana Cape Town, uyai tiite mhere mhere. Tinoda kuti tibuye nemapoints akakwana.
Zimbabwe ikuda point imwe chete chete mumutambo weKenya kuti ibudirire kuenda kumafinary eAfcon 2025 ayo achaitirwa kuMorocco. Pari zvino veZimbabwe Warriors vari pachinzvimbo chechipiri mugungano reGroup J vaine mapoints masere, mapoints maviri pasi peCameroon iyo yakatobudirira kare kuenda kumafinary iine mapoints gumi. Kenya iri pachinhano chechitatu nemapoints mana, asi Namibia iri pachinzvimbo chechina isina kana point imwe chete zvayo kubva mumitambo mina. Asi vamukwasi vanoti Zimbabwe iri kubudirira paKenya apa nekuenda kuAfcon.
Apa ndiri kunyepa, ira tiketi ratakutora, saka totarisira win kwete draw, totarisira win. Tine masurprise akaitariswa paNamibia, saka we continue with that stance. Team yabatana.
Asi mutambo uyu hauna kurerukira Zimbabwe zvachose kana pachitariswa mitambo yatambwa pakati pezvikwata zviviri izvi. Zimbabwe neKenya dzakasangana katatu dzikaita mangange mumutambo mumwe chete, Kenya ichihwina mimwe mitambo miviri yacho. Zimbabwe ikapedza neKenya muswa 15 mbudzi, inobva yaenda kuyaunde kuCameroon uko inonosangana neCameroon muswa 19 mbudzi mumutambo wayo wekupedzisira mugungano iri. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati.
Sezvo nguva yedu yapera, rakai timbotarisa musoro yenhau dzanhasi. Sadhiki yotarisirwa kuita musangano wekuziya sarudzo dzeMozambique, Botswana neNamibia. Panguva iyo muMozambique muine mhirizhonga yekuramba kutambira zvakabuda musarudzo. Kanziro yeHarare yoshoropodzwa nekuputsa dzimba dzayakati dzakanga dzavakwa zviri kunze kwemutemo mumusha weRidgeview muHarare. Vatsigiri venhabvu munyika vokurudzirana kunotsigira chikwata cheZimbabwe Warriors kumutambo wacho wachiri kuita neKenya kuLimpopo mumakundano eAfcon 2025. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi, ivai nesu zvakare mangwana. Kana muchida kutitumira tsambambozha, dzitumirei kustudio 7@voanews.com. Munokwanisawo kunzwa nhau dzedu pa.voashona.com. Ini ndini Jonga Kandemiri, ndiri muWashington DC, ndichiti murare zvakanaka vateereri. We'll be right back.
Soku isika tisenda baku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalamukela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC. Olamukela ngenjabulo enkulu emsakazweni weStudio 7. Ngesonto mhlaka 10 kuLwezi 2024, ngusithandekile Mhlanga. Endabeni zethu lamhlanje, elemelika selilungiselela ukuthi umnumzana Donald Trump onqobe kukhetho lukamongameli wemelika ngeviki edluleyo aqalise umsebenzi iningi emhlabeni jikelele lilokhe licubungula ukuthi kambe umbuso wakhe uza kuba lomthelela bani emazweni alo.
Wehluleka ukunaka amazwe azikhondakhondle Afrika afana nabo South Africa, afana nabo Kenya, afana nabo Nigeria, iZimbabwe ingubani yona?
Siza kuzwa eziphathelane lokholo lwesiKristu.
Amadoda la amabili ayamphendula athi, hayi, thina asinazo isiliva negolide, kuphela siphethe igama likaJesu. Ngegama likaJesu sithi phakama uhambe.
Kwezemidlalo sixoxa noNozinti owake waba ludumo uNonjabulo Dube.
Ngathi ngifika Free Stars angithetha ukukhompela la izinto zazi-right but ngikhompela wathi ithi-itian ayivumi for i-league South Africa okuningi ngangi-exam watho lokhu yini engenza but umzimba.
Zonke lezi ndaba ezigoqela ezabatsha ezamasiko ziyalandela. Kulandela ukunqoba ukukhetho lukamongameli eMelika kukamnumzana Donald Trump owebandla le-Republican Party ngeviki edluleyo enqoba unkosikazi Kamala Harris owe-Democratic Party, iningi lizibuza ukuthi kambe umbuso wakhe ungaba lomthelela bani kwele Zimbabwe lezwekazi le-Afrika. Sixoxa lomnumzana Zenzo Nkomo, ingcweti ecubungula ezombusazwe ngalolu daba.
Umbuso kamongameli Trump asilindelanga tshintsho olutheni. Asilindelanga tshintsho olutheni. Uma ngabe kuwukuthi kungu-Donald Trump lonesimaziyo ongashintshanga, i-Afrika ayizange itsho lutho kuye. Ngiyacabanga lokuthi namanje kuncane esingakulindela ku-Donald Trump singama-Afrika, siyizwe leZimbabwe. Uma ngabe kuwukuthi wehluleka ukunaka amazwe azikhondla khondle Afrika afana nabo South Africa, afana nabo Kenya, afana nabo Nigeria, iZimbabwe ingubani yona? Kukhangeleke ukuthi G20 izoba nomhlangano wayo la eSouth Africa. Kukhangeleke ke ngamehlo amakhulu ukuthi kuyobonakala yini ukuthi uDonald Trump uzoza, ngoba ekubuseni kwakhe kwangaphambili waze waphela umbuso engazange walivakatshela lele leAfrika. Uma ngabe kuwukuthi ezoza eSouth Afrika kulowo mhlangano, ukuthi uthi sesizobona ke lapho ukuthi ngabe kukhona yini azabuya ekumumethe aza kukhuluma ngeZimbabwe, ngokuqhubeka eZimbabwe nangezwekazi lonke nje jikelele leAfrika.
Sesikhangela umhlaba wonke jikelele, kuyini esingakubona ngombuso kamnumzana Donald Trump?
Esingakubheka la ngombuso kaDonald Trump emhlabeni nasezwekazi laseAfrika, yikuthi mhlawumbe ukuzuza esingathi siza kuzuza kuDonald Trump yikuthi akusiyo ndoda ethanda izimpi, asiyo ndoda ethanda ukulwa namanyamazwe. Ngicabanga ukuthi nje lokho kukodwa umhlaba siza ubona kuncipha izimpi, ngoba izimpi ezikhona emhlabeni zixhaswa yiAmerica, zinokwenza neAmerica. Ungabheka impi eqhubekayo lapha since 2022 eRussia neUkraine, umuntu onikeza amandla ukuthi liyanimpi siyibone ilokhe iqhubeke njalo iAmerica. Sibuke manje okwenzeka laphayana Israeli namaPalestine eGaza eLibanon, umuntu oxhase kakhulu liyanimpi ebuhlungu kangaka, ebula amaJuda, ebulala izingane nabantu abangomama ngaphandle kosi, konke lokhuyana ngamaAmerica kuxhasa. esingakuzwa ke sikubone futhi kwenzeka ngaphansi kombuso ka Donald Trump ukuthi singabona izinto ezifana naleziyana ziya ziphela njengobani eke wakusho nje nakukampeni yakhe ukuthi yena uma engakhethwa noma engakagcotshwe sengupresident elect wathembisa ukuthi impi yase Ukraine nase Russia uzayimisa sibhekeleke ukuthi umhlaba uzake unciphe kuzimpi ezinye ezingadingekanga kuzimpi ezinye eziza nobungozi bokuthi ngelinye ilanga singabona sekusetshenziswa izikhali zenews ezenuclear phela ezingabhisa umhlaba ezingaletha imikhuhlane eminingi ebantwini kodwa ke amazwe abanjengabo Europe ngicabanga ukuthi bona hawo bahlalele evalweni manje ngoba siyazi ukuthi ke uDonald Trump akazwanani kakhulukazi neNATO iNATO lena inhlanganyela yesecurity yamazwe angentshonalanga nje ungumuntu ukuthi ukuza kwakhe kuNATO akusizo zindaba ezinhle kakhulu lezo asizo not nje futhi ezinhle kakhulu asizo ndaba ezinhle kubo lo ukungena kwaDonald Trump size futhi ke kubudlelwane beAmerica neChina uhlala bumunguke buzoba munqu kakhulu ngaphansi kaDonald Trump akezwani kahle hle namaChina kodwa ukuthi kungagcina sekusiya empini angikholwa kangako sibe sesisiza ke ezwekazi laseAfrica izwekazi laseAfrica siyazi ukuthi kunento leyana ukuthiwa iAGOA iAfrican Growth Opportunity iAGOA leyi uDonald Trump azange nje watshengisa ukuyithanda ukusebenza kwakhe lokhana kwakuqala nxa esazobuyela kuso lesiyana sinyathelo sakhe siyibona ukuthi izwe lazi laseAfrica kunengi ke eliza kuswela akade likuzuza ngaphansi kweAGOA ngoba uTrump wahoxisa kakhulu imisebenzi eyenziwa izwekazi laseAmerica emazweni omhlaba ukusho ukuthi ke ukungazuzi kweAGOA kuzokuthinta amazwe amaningi eAfrika ngoba kunengi nje imithelela ebakhona kuAGOA nakulawo mazwe angasiwo malunga ayo iAGOA yilapho ke embono ukuthi ke ukuza kaDonald Trump asizo ndaba ezinhle kubantu basemhlabeni zindaba ezinhle kulabo abathanda uxolo abangathanda izimpi zindaba ezinhle kubo abantu baseAmerica ngobuningi ngoba uyabathembisa ke nakuphuzu lokubavikela kwisecurity ukuthi kungalula achithe imali eningi evikela ama-American. So konke ke lokho siyakubona ukuthi ukuza kaDonald Trump kuza kuqube izinto ezingezinhle emhlabeni kwabaningi kodwa ke ezinhle kuwo kanye ama-American.
Lo umnumzana Zenzo Nkomo ingcwethi ecubungula ezombusazwe esixoxelayo ecingweni eseJohannesburg wele South Africa. Ngesizwe eziphathelane labasakhulayo.
Siyalamukela kusigaba sabatsha. Igama lami nguTabo Kancube. Namhlanje sixoxa lomnumzana uNkosikhona DVD ngokhetho lwemelika kanye nokungafundwa ngabatsha.
Kuyinto enhle kakhulu ukubona abantu abasha besukumela phezulu endabeni zokhetho ngoba yibo abakhokheli bakusasa. Njalo kuqakathekile ukuthi baphatheke besasengabantu abatsha enhlelweni ezinje. Inanzelele kakhulu eArizona State lapho engikhona ukuthi abantu abatsha yibade bekhankasa kakhulu especially lapha ku eArizona State University kula bantu abatsha abaningi kakhulu ubabona bemile emakhoneni bekhuluma labantu kumbe uyazihambela laba bakubuza hayi ubhalisile yini ukuvota. Ithuba lokuvota selikhona ungavota uphatheke enhlelweni lezi belamadesk abanye bekhuthaza njalo befundisa abantu abasho ukuthi babhalise ukuvota njalo baphatheke enhlelweni kuhle ukuthi emelika lapha abantu abasha abasukumele phezulu ukudlula umnyaka oka-2020 wama-elections adlulileyo.
Sesikhangela imikhankaso yababili laba umnumzana Trump nonkosikazi Harris. Ukunqoba kukamnumzana Trump kanye lokunqotshwa kukankosikazi Harris kungabe kubangelwe yikuyini nxa sikhangela-ke imikhankaso yababili laba?
okuhle ngubone ngokhetho lwemeluka ukuthi khona ade bekhankasa laba uTrump loHarris bebesebenzisa wonke amathuba ade bewathola ukuthi babuthanise abantu bakhulume emaphephandabeni bakhulume labalandeli babo bekhulumisane labanye abantu lapha eArizona besibona bengena door to door bekhulumisana labantu bebatshela ngenhlelo zabo lalokho abafisa ukuthi bekwenze nxa bengangena kuhulumende. Into emqoka kakhulu engiyifundileyo engiyinanzelileyo njalo engiyijabuleleyo ngiyibona ukuthi ukhetho soluphelile, owinile esewinile, ubukhokheli bona lobo buka Trump lo Kamala baxoxisene bakhulumisana kwa congratulatewana ukuthi hayi imelika yayiye phambili abantu bemelika bakhethe wena ukuthi ubakhokhele ngalesi sikhathi konkana kuqhakatheke kakhulu ngoba akufanelanga ukuthi sonke isikhathi sihlale sisekhethweni sokuyisikhathi sokuthi sisebenze njalo i-transition kayikho lula kulezi zinto eziningi ezenzakalayo ukuthi
abatsha eZimbabwe yiziphi izifundo abangazithola ukukhetho lwalonyaka olokudinga umongameli weMelika.
Mina engakukhuthaza abantu abatsha baseZimbabwe ukuthi asiphathekeni endleleni ezokuthuthukisa ilizwe. Nxa ngisitsho njalo ngithi kwesinye isikhathi ukuphatheka kwakhona ikuzwisisa nje ukuthi iparlamenti isebenza njani, ikuzwisisa nje ukuthi ucouncil usebenza njani, ikuzwisisa nje ukuthi uhulumende usebenza njani, kwesinye isikhathi ikuzwisisa nje ukuthi iconstitution yethu yeZimbabwe imi njani njalo ithini ngamalungelo abantu, ithini ngathi abantu abatsha. Ngiyakhumbula kathesi umsekelo sombutho sathi se-amendwa soku each province sile parliamentarian ongomela abantu abatsha. So i province nga province lo muntu oyedwa eyamsecondary ukuthi aye parliament ayemela abantu abatsha. So kuqhathekile ukuthi abantu abatsha basukumele phezulu bafunde yibo ubukhokheli bakusasa. So akulo obunye ubukhokheli okuzaba khona ngaphandle kwabantu abatsha kathesi ukuthi kumele bephathe enhlelweni lezi kuyancedisa kakhulu ukuthi bazwisise, bayancedisa kakhulu ukuthi laye bebuye lempono engancedisa ukuthi ilizwe liye phambili njalo abantu nje jikelele eZimbabwe baphumelele.
Kusigaba sabatsha namhlanje besi nomnumzana Nkosikhona Dibiti osakhulayo olapha eMelika sixoxa ngodaba lokhetho kanye lokungafundwa ngabatsha. Asihlanganeni ngesikhathi esifanayo ngeviki ezayo. Olivalelisayo ngitabo kancuke.
Siyabonga Taboka. Luyalandela uhlelo lwamasiko.
Benana masiko wena
masiko wena
Benana masiko wena
kwenza masiko lokuphila kwabantu suku zonke lami umthembu Sithembayo Gibbs Dube namhla ke ngilenyanga enkulu uDavid Mkhabenyana Ngwenya khona ngale ke kubulawayo ngoba Ngwenya kunjani ba
Ngiyakuzwa.
Siyabona Ngwenya izulu kalikani kambe ukuthi alicelwanga izulu kumbe kukhona okulibambileyo
njalo ngiphosela ezinduleni izindula kuyadingakala ukuthi zikhiphe abantu babo abavele behambela lo mlando wokuyakufela amazolo ukwenzela ukuthi bazakale ukuthi sisafilwa zinkomo singenza njani lo mlando wezinduna. Izinduna zimele amasiko ayisizo zinduna zepolitiki mele amasiko abantu kulusiko ukuthi izinduna zikhipha abantu bekucela amazolo ezindaweni okucelwa khona
ikomo
sezihlele abanye izibona sezivalile.
Ye singathi nxa sikhangela ye kuyazwakala kakhulu baba Ngwenya, pho njengoba kunje komile kunje pho kuqalwa njani, kumele kuqaliswe ngubani khonokho ukuthi kwenziwe nxa sikhuluma ngesintu sibi
azihambe azikhiphe abantu izinduna bayekhala ezindaweni ezitshiyeniyo nasemtolo kwezindawo zemtolo bayekhala ukwenzela ukuthi kube lobubelo izulu liyaduma nelele phezulu libe lomoya oyesabekayo izindlu zithathwe konke lokhu kuyadingakala ukuthi kubikwe nxa kunomonakalo esigabeni abenkomo zishayiwe inkosazana kuyadingakala ukuthi nabo bantu babayifika endlini kwenzela induna ikwazi ukuthi esigabeni sayo kulomonakalo onje
bengaakholisa
ukutshayela izimota kathi izimota benzela ukuthi bayifike ezindaweni zonke kalula ugovernment kwenza kuhle kakhulu ukuthi abanike izinyawo zokuhambisa.
Ye siyakhumbula baba ngwenya ukuthi iganga lalivele lihlanzwa uzokuthiwa ke kusafulwa izindlu zabothekwane kusazenziwa konke lokhu lalokhu kusayenziwa pho khonokho njengoba izulu lisala kangaka
kulokho okutshoyo izinto okudingakala ukuthi zenziwe kungakabi nesewula okhathesi wafika lapha kobulawayo uyabona kubothelwe amalembu ezihlahleni kulamafuleki indawo zonke esingakwazi ukuthi lawo mafuleki amathalabhani yini konke khona lokho kuyadingakala ukuthi nemalokishini lapha abantu banezinduna zabo banemasobhuku wabo induna kayibuye ikhalime umasipala azake ayincithe nabe-ZBC azake bayincithe induna ukuthi ayiphosele ilizwi lenhlonipho phakathi kwesizwe.
Kodwa ukuthi isizwe singakulandela yini khonokho na baba ngwenya bangakulandela abantu
ukulandela kuwumlando wokwehluleka ukulandela kuwumlando wokwehluleka kodwa kufanele bakulandele na izinduna zise zakhuluma nombusi welizwe naye kutazi izinduna ukuthi aziphathe amasiko ngendlela.
Ye, elokugcina ungathini nxa ungaphosela okugcina khona bongweni?
Elokugcina ngalisho ukuthi hayi, ngezigaba ngezigaba, akufikeni. Ngiyafika laphana, elufanda ngithi idonki sezikhukhuza izihlahla. Izidonki ziyacuba. Ngiyaso ukuthi idonki yanisho ukuthi inkomo seziphelile. Yikho engakusho ukuthi asizameni.
Ye leyo-ke inyanga enkulu umnumzana David Mukhabinyana Ngwenya konangale-ke kobulawayo ngilethemba lokuthi siyahlangana singabaphileyo njalo ngeviki ezayo. Ngolivalisemoyeni namhlanje ngumthembo osithembayo uGibbs Dube. Lalelani ezinye inhlelo
ezilandelayo.
Le yi-Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington.
Lamukela kuhlelo fuselela umoya igama nguntungameli Nkomo. Namhlanje silomfundisi Richard Mvalela Ndleya.
Ngiyabonga ukungena ehlelweni la namhlanje. Ekubongeni kwami ngiqala ngokubingelela bonke abantu balolu hlelo olwe Studio 7 abasilethela izindaba ezimnandi langanelanga. Njalo masiyolala silala siyazi ukuthi izwe lime kanjani, umhlaba ukanjani, amakhosi ethu asemhlabeni ame kanjani. Siyakubongela ke lokho. Bese ngibongela nabalandeli bonke nabafisa ukulandela iStudio 7. Ngiyababongela. Ngokutsho njalo ke ngiphethe incwadi yanamhlanje izenzo zabapostoli 3 eyiqala evesini lika 11 eyifundeka ngale ndlela. Esabambelele kuPetro noJohane bonke abantu bagijimela kubo emphemeni othiwa okaSolomone besaba kakhulu. Na indaba yanamhlanje ivesi nje elinye na indaba yanamhlanje ukhulunywa ngomuntu owayebambelele kula madoda amabili ngenxa yokugula kwakhe owayezale nakho kusukusela esishweni sikanina. Uma ebona la madoda amabili uyajabulela, uyabambelela kuwo la madoda lawa. Amadoda la amabili ayamphendula athi, hayi, thina asinaso isiliva negolide, kuphela siphethe igama likaJesu. Ngegama likaJesu sithi, phakama uhambe.
kuthi abantu ke bamangala abantu bagijimela kubo uJohane noPetros bemangele babaphendula koJohane noPetros bathi bona hayi kathi namangala kangaka nina abantu nimangalani akusiwona amandla ethu lawa ngamandla kaJesu lo enambulala laphinda namphika thina sathi uyaphila uyinkosi yamakhosi yiwo la ayenze lo muntu aphakame ehambe ngegama likaJesu kuthi abantu ke bamangala kakhulu ukuhlala abantu ke bemangala into yemalanga namalanga abantu bahlala bemangala njalo ukuthi lapha kuyenzeka le kanjani bahlala bebuzaneke i-district yonke kuthi kathi laphana kwayenza kanjani abanye bebatsheleke kuthi hayi kwafika uJohane noPetros bevakatshela ethempelini emsebenzini wabapostoli lapho kwakuthandazwa khona bafika ke bayithela phezulu kwalowo muntu owayeyisishosha ehlala lapha emnyango ebekwa ngabazali bakhe bona ke bafika bakhuleka bakhuleka umuntu waphakama wama ngeenyawo kuthiwa abantu bonke bagijimela lapho befuna ukwazi ukuthi kuyenze njani leyo into eyenzakalayo langanelangana namhlanje isayenzakala bantu benkosi ebantwini abathandazayo nanamhlanje le nto isayenzakala abantu bathandazela umuntu ehluphekile abathandazayo bethandaza abantu abangathola imisebenzi bethola imisebenzi ngokuthandaza kuphela ngokutsho njalo ke ngiyabonga Ake siceleleni abantu abagulayo abasezibhedlela nabagulayo besemakhaya nabagulayo befihla asibathandazeleni uNkulunkulu abe nabo ngokuba uNkulunkulu nguye yedwa onamandla okufaka abantu enjabulweni ebakhipha enhluphekweni amandla lawo ahleli kuNkulunkulu kuphela akekho omunye umuntu futhi onawo oyabe eyayenzile esonta uyabe ecutshelwe nguNkulunkulu ngokutsho njalo abantu siyababonga abalalelayo iStudio 7 lolu hlelo lolu ngokuba lusifundisa izinto eziningi sizwa izinto zamazwe ngamazwe nathi sibe ngabantu abaphilayo ngokuzwa into zamazwe ngamazwe njalo ke bathi oJohane noPetros babesebenza straightforward babengafani namakhosi anamhlanje la akhulunywa kuthiwa umbuso uyadakana umuntu angadakwa kasayazi into ayenzayo ngokutsho njalo ke lapha sikhuluma ngezevangeli ivangeli li straightforward thandazwela umuntu aphile ame ngeenyawo aphile ehambe engophilayo efakaze etshela abantu abaningi ukuthi wasinda ngomthandazo ngokutsho njalo ake sithandazeleni abagulayo nabantwana nabasezibhedlela sibathandazele inkosi uJesu abe nabo ngoba uye yedwa onamandla wokusindisa abantu asithandazeni sonke ukuthandaza kwethu ke sonke kusinikeza amandla Nkosi siyabathandazela bonke abasemhlabeni abagulayo nabasezibhedlela nabasemakhaya sithi uNkulunkulu makabe nabo ngokutsho njalo ke sibeka nabantwana izimviyo zabantwana ngokuba babhalile abantwana amazwe namazwe babhalile bafuna ukupasa iba nabo Nkosi siyakubonga lokho egameni likaJesu waseNazareth amen rahuleboga modimo molibitsong la ntate lilamura lilamoya mohala nkosa feeling amen
Sibonge umfundisi Richard Mvalelanleya ngentshumayelo yakhe kuhlelo vuselela umoya. Tiyani indlebe kuhlelo lunye ngeviki ezayo. Lilami untungamili nkumo.
Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington. Wezemidlalo unozinti owake wabalodumo uNonjabulo Dube uthi uzwa ukudana nxa ikhumbula ithuba elamphunyokayo elokuyadlala elizweni leSouth Africa ngenxa yokuba bathi umfitshane. Uchasisa okuningi ngokuthi onozinti bengaqeqeshwa njani ukuze besebenze ngokusezingeni eliphezulu.
uDube odume kweZimbabwe ebambela iqembu leHomeline uke wadinga umsebenzi elizweni leSouth Africa ngo-2014 njalo uthi uba mfitshane kumphazamise amathuba akhe okuqhatshwa liqembu leFree State Stars ebeliqeqetshwa nguSteve Kompela.
Liye langangizibona ukuthi hayi kathe esinyadeserve uba kompa and isisikhathi engangihamba khona la kuma-tries amaZulu Free State Stars ngathi mfika uFree State Stars ngangithetha ngikompela la izinto zazi-right but Kompela wathi yaitiyani ayivumi for iligue South Africa. Isisikhathi I think uOnyango eqalisa ukufika eSouth Africa sasisonke uma-try okuningi ngangi-exam ngatho lokhu yimi engenza but umzimba.
UDube yena wale minyaka engamashumi amathathu lesithupha 36 yokuzalwa uqale ukudlala umdlalo wenguqu emncane edlalela iqembu levula indlela juniors futhi wayedlala phakathi kwenkundla kodwa wathi siya kuqembu le-Real Stars ukuyadlala ngaphansi komqeqeshi olodumo u-Alibaba Dube. Yikho lapha ntshintsha khona waba nguNozinti.
Ngiqale ukudlala ibhora mncane sadlala kuvula indlela ngase ngithathwa ngu-Alibaba ngaya ku-Real Stars kuvula indlela ngangisadlala phakathi then one day sithe sengu-Real Stars ukhipha bangabo then abanye babetshela umbone emaphepheni badane akusibambi bahle kwaba yekutshintsha kwami iposition from that day ngahle ngaqala ukutrena njengokhipha lapho kwaqalela khona career yami yokuba ngu-goalkeeper.
Ngokuya kwesikhathi waqala ukuba unozinto othembekileyo uDube lapho athola khona indumela isikhathi edlalela iqembu leHomeline kunengakukhumbulayo ngesikhathi yokuqembu leChikurupati lona elafika kufinal yeMbatha Diamonds Cup ngomnyaka ka-2013 kodwa lanqotshwa yi-Islanders nge-3-0. Ukhumbula kakhulu ukuncintisana lo-Ariel Sibanda baze bafika la ku-national team abantu bebuzana ukuthi ngubani oyingcitshi ngomnyaka ka-2014.
Ibhola iyafuna udlala ne-national team so ukubona ukuthi elakho ibizo lisiba khona lapha nokuyakutshengisa ukuthi lawo usebenza nzima khona kwakungekho lula njengamakhipha ababesuka ama-team atshiyeneyo yena u-Ariel Wyland babesithi u-blind lam kwangumayini yabinjani angi-blind so vele thina sisodwa sabe sitshela ndanyakukhulela la ethi niyawukhulela kodwa ababejaja ngabantu ababenjani bephandle njalo la bantu oyakusebenza layo deyinjeyao.
UDube uthi umdlalo angasoza ukhohle umdlalo lapho acina esebamba khona engazilungiselelanga lapho iqembu leHomeline elangqikilana khona leqembu leDynamo seRufaro Stadium ngomnyaka wakhe wakuqala ku-Premier Soccer League ngo-2013.
Sasiyadlala eDynamo yarare ngisuke lapha ngikwazi ukuthi ngimhlezi phandle ngilisapho sifike sitshaye omabhu kahle kahle sesitshayele omabhu uEfrem Mazarongo ngoba mase sibuyela laphana sesiyatshintsha wafo wathi sesisisa yazi wathi esithi ngosudlala engakatshela ukhochi ngaqhupha wanje da ungakule nto iporadu lidlala uthi izinwane isem yalenaleli ozolidlala lapha kwiPremier League endelakanye sathi ibhoradi iqala wahle baqalise wathi akuyazi idango seyenda ocean issue protocol wase walitshaya i-ocean issue ubamba 1v1 ngahle ngaleaphele le-1
UDube uthe okunye okwancedayo ukudlala labadlali abalesipiliyoni okuyiba bamncedayo lasemdlalweni lapho kwakungani udlise khona njengomdlalo wabawudlala le-ZPC Caribe.
Umuntu watshaya ibhora mna ngangitshela liphandle ngathi ndithena ngangicela ibhora kubo bolbol ngalithola linjani isenethi lakhe ngandlala lamasizini players webediki Gilbert Banda mina Timbera babongitshela lidobho sijikele senta sewuhlohlile yikho ukhona kusatshintshi ungakhangeli phansi and la igame I think sizayiwina 3-1.
UDube uthi onozinti kumele baphiwe isikhathi lesineke ukwenzela ukuthi ilizwe leZimbabwe lenelise ukubavuna sebekuzinga eliphezulu. Uthi njengesiphuzo sewayini onozinti bavuthwa ngokukhula besentubeni beze bebe ngocwebesha. Okwamanje uDube uqeqesha onozinti beqembu leZimbabwe Saints elidlala kuzifa Southern Region Division 1 Soccer League uzihlalela lomdeni wakhe elokitshini lemganwini kobulawayo njalo labantwana ababili. Ngimele Studio 7 kobulawayo nginguJoseph Njanji.
Singakehlukani ke sikhangele ezinye zenhloko zendaba ebezikhokhela. Iningi emhlabeni jikelele okugoqela abeZimbabwe lilokhe licubungula ukuthi kambe umbuso kamnumzana Donald Trump uza kuba lomthelela bani. Sizwe ezigoqela ezokholo ezabatsha lezamasiko kuwonalo umsakazo. Silugqiba lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje. Abangenelisanga ukulalela uhlelo lwethu lilakho kuya ebulenjini kukheli ethi www.voandebele.com. Olivalelisayo yimi uSithandekile Mhlanga ngisithi asidibane njalo kusasa.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupa inhau muririmi rweshona.
Lilani.